Manera kana kamuri yeZimbabwe.
Yura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Week 74, week 271, week 379, week 4, 85, in total 309. Vakafa can confirm Zimba. We had 3 kids from different families.
Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west.
Kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatira kuti ivavo vanga vari mumakomo nevari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefu. So far ndozvandoziva kuti ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatirana pano nekwapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Mhuri dzanga dzavharirwa nemafashamwe emvura kubhinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakakwirira. Dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika roramba richinetsa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kunzungwale mudunhu rebhinga kumateveleland north dzinonzi dzanunurwa mushure mekutakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakasununguka. Mumiriri webhinga north muparamende vaprince dewe kwasiwanda vanoti pari zvino vari kugutsikana nemashandiro emapoka ose ari kubatsira mudunhu mavo kuona kuti mhuri dzakawirwa nedambudziko iri dzabatsirwa nezvekudya, zvekupfeka pamwe nepekugara. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rinonzi rabudisawo gwaro richiti mhuri dzinodarika 21 dzanga dzakavharirwa nemvura pamwe nedzimwe 11 dzabatsirwa kusvitswa kwakachengetedzeka. Gwaro iri rinonzeriri kuti boka reCivil Protection Unit ratumirawo matende 100 pamwe nemagumbeze kubhinga, uye maute emuchadenga atumirawo zvikopokopo 2 zviri kubatsira vakawirwa nedambudziko. Mafashamu aya anotevera mvura inonzi yakanaya zvakanyanya kubva nemusi wechishanu svondo rapera, izvo zvakasiya nzizi ina dzinoti Sibwambwa, Sikanda namapande nemanyenyengwa dzafashukira. Ngatinzwei hurukuro yataita navadhuve kwesuvanda pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino mvura haichisiri kunaya, yamira kunaya mvura, but vanhu vakawanda vasati vadzokera kwakune misha yavo nokuti mvura ichakawanda paground. Saka zviri kuitika pari zvino ndezvokuti CTU nemamwe maboka anobatsira akaita sana UNICEF vari kutraya to come to the ground kuti vauye kuzobatsira vanhu vaya vaya vari kugara panze, vanhu vasina chokudya, vakatorerwa mbasha nemvura. Saka pari zvino ndozviri kuitika paground.
Rubatsiro rupi rwamuri kuwana izvozvo kana ruri kuwanikwa nevanhu vari ikoko?
Chataatanga kuziva ndechekuti kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti ivavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefu. So far ndozvandoziva kuti ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Uwandu hwevanhu vakakanganisirwa misha yavo hungasvika kumhuri dzakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kuti mhuri dzinosvika 30 dzichienda kumusoro vakarasikirwa nemisha mukati menzvimbo iyoyo.
Ndeke kutanga here kuti nzvimbo iyi inge ichisangana nemafashamu akadai?
Akadai mafashamu tatanga kumaona gore rino haasati atomboitika kuti asvika pamevhu paasvika parizvo.
Chii chamunofunga kuti chakonzera mafashamu aya?
Chakonzera mafashamu ndofunga kuchinja kwemamiriro ekunze. Mvura yanaya mukati mebhinga gore rineri imvura yakawandisa zvatisati tamboona chokutanga. But iyo nzvimbo yacho yagara inzvimbo iri panzvimbo pakaita fanga pakarerekera, paita fanga pari pasi pasi, zvakare iri pakati pebhizi zhinji. Saka izvozvo zvinoita kuti nzizi dziya dzakana dzazvara dzobva dzatanga kunopinda mukati memisha yevanhu.
Matunhu api kana nzvimbo dzamungataura nemazita kuti nzvimbo dzakati nedzakati ndo dzakakanganiswa?
Nzvimbo yakakanganiswa yose inzvimbo yaishe Tsinagoma. Nzvimbo yacho iyoyo inosanganisa mavillages akaita seChininga pamwe chete neTsungwali.
Tichitarisawo rubatsiro rwamuri kuwana, muri kugutsikana here nerubatsiro rwauya munzvimbo yenyu kusvika pari zvino?
Pari zvino tingati vari kufanira kuita zvavanofanira kuita so far vari kuita nenzira yatinoti yakanaka. Hatina zvakanyanya kuwanda zvatingashoropodza. Fanika inini pandakalasta kuinda kone zuro. Nhasi ndaswera ndisimo mudunhu racho, but mangwana makuseni ndinoenda kutova paground kunoona kuti mabatsirirwo atiri kuita ndiwo here atange takatarisirawo kuti tibatsirwe nenzira iyoyo.
Vanga vari mumiriri webhinga North muparamende vaPrince Dube Kosivanda vari parunhare kuLupane neStudio 7. Chirwere chechimbwa mupengo chinonzi chanetsa mudunhu reMashonaland West zvichitevera kufa kwevanhu vashanu mushure mekurumwa nembwa dzine chirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarumwa nembwa dzine chirwere ichi mudunhu reMashonaland West. Vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro.
Week 74, week 2 71, week 3 79, week 4 85, in total 309. Vakafa I can confirm zvimba. We had 3 kids from different families.
Vamasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu.
But due to limited resources, taitikurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa, asi vabayise chi? Imbwa. Ende munhu kana achinge arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda futi kuti kuchipatara within 72 hours.
Vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone. Zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo, kuda kungoruma-ruma zvinhu, kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza.
Tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura, akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita masake mazino achitoita kudi kana kuteta, haakwanisi kana kuti nge vachitarisana futi nechiedza. Uyezve vanogona kunge vachururuka machi masiriri, ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma-ruma kana ari munhu kana anenge achida kurumba kana iri mhuka inenge ichida futi kudi kuruma mazino ndodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma, and they are very agitated.
Vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa, asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka. Nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabhondi. Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba-famba dzichaurayiwa.
Kwete hatinenge tisingaurayi imbwa, asi tinenge taakuzidzizorodza kuti dzisa seimbwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba, saka tinenge taakudzizorodza.
Izo zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisingaudzokuda rumabhona ati ngadzibati panzenge dzabata ati tooptiono dzirakwaiti dzinovanhu vanotsigira vangaruda kutenga chikara chikomoke.
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwi kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Komenti yangu yekuti like hadzifaniri kuurayiwa sekudaro but dzinofanira kuti at least vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu Jackson rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabond kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu reMashonaland West rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwa mupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu gumi vaiva vekwazvimba. Pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu hwakachipa riri kukonzerwa nekuti Grain Marketing Board kana kuti GMB iri kutadza kuendesa chibage chakakwana kumakambani anogaya upfu uye dambudziko iri rinogona kupera chete kana makambani aya akabvumidzwa kugaya chibage chaari kutenga ega kubva kunze kwenyika nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, sachigaro weGMAS vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani nemari dzavo kutenga chibage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvitagore rapfuura. Asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizova pachibage chekuti vagaye hupfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya yesubsidy vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chirobva kune dzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira government itipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu unodyiwa nevazhinji weroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu. Izvo zvinonzi neGMAS hazvisikwedzi, wawedzera nekuda kwekuti mutengo zvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga wakwira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zvehupfu unosanganisira roller mill nehumwe. Pahupfu uhwu GMAS inogaya matani zviuru makumi masere umwe uchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano GMAS riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi. Komiti inotungamirwa na Justice Mayor wa Gajena inoti sangano rejima rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera. Zvichakadai, mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vaKeith Kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chatoda kuti tikurudzire zvakare kuhurumende kuti setima millers vari kuti vane chibage chavo iwo chavo chavo zvisine nechi neurongwa uyu vakurumidze kuti kamabudze figa position ya kuti imari ingakwazotengeswa upiwo so that vanhu vashaye vasawanewake vari panguva yekushaya upfu all the time. Yes, that is our position.
Vakuza vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro eupfu kubva kuzvigayo kusvika pahunotengeswa senzira yekudzivirira uori. Zvichakadai, hurumende yazivisa kuti mutengo weupfu weroller mill wakwira kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari, hurumende yati iri kutora matano ekuti hupfu hwakachipa uhu hunosvika kune vanokodzera, asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeGMAS. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauri weGMAS vagarika ichaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nhaurira nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isusu segremillers hasusi chino Zimbabwe ndechekuti takada chiita misangano yehurumende tanga titori mugwara iri kuita misangano nenyaya yemasubsidi. Ndinga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano muguta reHarare pane imwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionesane kuti ichaiswa papi. Saka kana chikitaita musangano iwo ndopachazokuzivisai kuti tawirana zvipi.
Upfu zvikuru sei hweroller mill hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye upfu uhu hwave kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya upfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudunhu reBonny Forest riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya kumuganhu neSomalia, zvikoro zvakanga zvavharwa kwemakore mashanu mushure mekurwiswa nechikwata cheAl-Shabaab zvavhurwa zvakare. Apo uwandu hwevanhu vafa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus wadarika chiuru chevanhu. Vakuru vezveutano mudunhu reHubei muChina, kunove kwakatangira chirwere ichi, vabviswa pazvigaro zvavo. Vanhu vemudunhu reNew Hampshire iro riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party achikwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamwe vemabhizimusi madiki nevamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeguta reUlawayo vanoti kushomeka kwemvura muguta iri kwave kuvhiringidza mabasa avo panguva yokanzuru iri kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kuramba richikura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvare Farai Marima ndo mukuru wepane imwe nzvimbo inotengesa mafuta emotokari iri pedyo neEntumbane Shopping Complex mumusha weEntumbane. Kunze kwekutengesa mafuta emotokari, Zvare Marima ane chitoro chidiki chiri panzvimbo imwe chete chinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Zvare Marima anoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura, vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya ku station vagona kushandisa ma toilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanirwa kuvhara ma toilets wawo because hatizokwanisi kuti kuma flusha nekumachengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel zvimengo tinoita ma spillages either ye petrol kana diesel kana chi, saka zviya zvinoda kuti zvikrumidziwe kuti zvigezewe isati zvaita dangerous because inogona kungobaka. Saka mvura inodiwa, inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi Vanhlanhla Mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya riri mumusha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi Ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti iye nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Vura inoshanda kuma toilets. Kakazhinji kuma toilets nokugeza marks. Because of inyaya yemvura iyo you find kuti even ma drainage system yetu haisashandi zvakanaka, inogara ichibloka and we have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuro yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo munambudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mudzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBarber Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizimisi ravo.
Mvura inotinetsa especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku, isu totesa na 8, iyo zosvika panapa mausiku na ma 10 stenda tochaisa kuti chere nesina kuchera mvura mangwana uchisvika ichabuti pano kubhevu naita kutofanira kutuma vakoma kuti vanochera mvura kumpilo kuti vanochera kumasporane manje musporane ine tswina ine rust yekusporana haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So as not affect us tele kana kusina mvura nounopesa kutovhara shop kunochera mvura apa macustomer nenge akuluza nekuti hapana mvura.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa musangano reflower vendors and traders association amai Debra Mukasa vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvekudya uye kushayikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura hupenyu, tinotarisira kuti panofanira kuti mavendors akline nzvimbo yavo iite smart vagezese futi zvinhu zvavo zvavanotengesa especially ava vanotengesa mafruits and vegetables because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita sekumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu siti kanzuro yedu iri kutraya zvavangaite kuti paite mvura but nenyaya iyoyo kuti zvo manairo emvura achinja achafanana nezvakudhara saka City Council in Zimbabwe, yes, and the government. Enofan Rakuona, kuti daya utakama mama itiro kuti vafushe mvura ikare iripo paite mama marezevu achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo utapana mvura pofushwa mvura yovepo kuitira kuti zvisava netse nesu tisaneseke seZimbabwe.
Kutora mvura kubva kuRwizi Zambezi izano rave nemakore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo. Asi pane zvimhinga mpinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Meya weguta reBulawayo vaSolomon vanoti kuvakwa kwedhamu reGwai Shangani nderimwe zano ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura iri, asi kupera kuvakwa kwedhamu iri kuri kutora nguva yakareba zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari kwehurumende. Kunze kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa vari kuchema-chemawo nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Amai Mukasa vanoti kunze kwekushomeka kwawo, magetsi ave kudhurirawo veruzhinji.
Havachave netime, proper time yokunotengesa zvinhu zvavo kana kuti vaende kubasa, nokuti vanotanga vomuka kuseni vanotsvaka mvura, vonotsvaka gasi, vonotsvaka huni dzokupikisa, and zvinovatorera nguva kuti vatangise mabhizinesi avo. Zvimwe futi zvakare ndezvokutizvo magetsi acho aakudhura, mavendors hakwanisi kuafforda kuti vatenge magetsi.
Kunyange hazvo vakati havakwanisi kunyatsodoma kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii nekuda kwematambudziko maviri ekushayikwa kwemvura nemagetsi, muzvina bhizimisi vamupofu vanotsinirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is, as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 and uchiziva kuti fuel yachinodhura sei. So ndiyo nyaya yacho iyo. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Maprofits esarukuenda ipapo, anoenda kugenerator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo
ne tofanawo kuisa generator. Generator rinorana ne diesel. Asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka because magetsi hauya, nouya very late. Isu staro di tato vara. The whole day teta rana generator. Saka ischunu shinoti shupa stereg. Pama profits, even pa service yedu. Kwa service yedu no tzikira kana tisina magetsi wawo.
Atina kwanza kunzwa dire Zimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura mapepanhau ehurumende akaburisa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana ekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriExim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedi connection na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kuMashonaland West. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kuBinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo dzakasununguka. dambudziko rekushaikwa kweupfu roramba richinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni weStudio 7 olesibili mhlaka 11 Nhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu wakwakhathesi sebehlengiwe Dube, imizamo isasekhona yokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana nokokugqoka, ukuthi lapho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye nokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijezo zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba besebehlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga echininga lensunkwale eBhinga. Umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBhinga North edalele phelamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu wakwakhathesi sebehlengiwe Dube, imizamo isasekhona yokuthi bethole lokho ababulahlekelweyo okufana nokokugqoka, ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye nokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubolu nje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokho ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi-ke bahlengwe ngubani khonapho okukhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ngabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ngabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter nje engayenza ukuthi laba bantu behlale endaweni ekhudumalayo, zingubo, yikudla, impahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze, ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu kwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBhinga North edalele phalamende bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudent eselubhane. inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe gwaqa namhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe, uMnumzana Daniel Arap Moi, obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia, wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano, lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane, i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe loMnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwaziyo ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana waphunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo, sebesiyakhulumisana nalawa mazwe ukuthiwa afake ama-sanctions, sebekhuluma lawo, sebekhuluma directly abasakhulumi lokhu anakade ikhuma ku-Africa Union. Siyazi ukuthi uMnangagwa bayazi ukuthi ufanele ayenzeni ukuthi la ama-sanctions asuse. Zikhona izinto ofana bazenza abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto abantu beZimbabwe bazakhululeka, bakhethe uhulumende abamthandayo. So abakwani ukuthi bakwenze lokho, bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu abancindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi bona nxa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America, babuyele kubo-Britain, babuyele ku-European Union, bakhulume ukuthi hayi lokhu yena kade sikhuluma ku-African Union singahambisani nawo.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eqamba amanye amazwe athi lawo athwaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile, izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lilezijeziso, yes, kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampani athize nabantu abathize. Akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube le esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli afuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lilempi enje or lihlukumeza abantu ngendlela enje or lilabalawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa-ke eleZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions la angasuswa noma kusasa nxa abantu boMnangagwa bengalandela imigomo leyo eyafakwa laba abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya uMnumzana Arap Moi, abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
U-Arap Moi kahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengomdoda ucina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncediswe la amazwe akade esafuna uzibuze. Nxa sikhala weKenya lokulochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ibibonisa ukuthi usebenzisana lamanye amazwe, ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuze.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazo, bekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje, umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni Havron evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu e-African Union uthi ele Botswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba, uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani eBotswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisemngceleni leZimbabwe, nakucelele eBotswana ufike udingisise ukuthi impumela yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Konke lohlonzi lwempilo ngakucelele eBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye Southern African Development Community iSADC afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesa eZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni ogucela intsha yeZimbabwe enye yayo yangakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esithenwe zomnotho kanye longahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye ukudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that our targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamazwe akumhlubulo weSADC sisiya eqinisweni alukholweki.
Damaging the regional economies it's frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izijeziso zomnotho ngaphandle kokuba leZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kweleBotswana umzana Mthabisi Dube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC, umanyano we-African Union la ugcizelele emhlawuneni wayo ophelela muhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijeziso zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseAbron kweleBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladene eBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ukuqilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-informal cross-border traders. Besizama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe siyathenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili. Sikhulumisana nabeZimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhala ama-councils ukuthi kwini singakwenza. Lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni zo ukuthengisa sichapha amazwi.
Ukansila Rodney Jele omela uward 22 koBulawayo ukhuthaza abakulo umsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama informal sectors athini bafuna sibayenzeleni lathi njengama city fathers acknowledge ukuthi informal sector yesibambi economy yeZimbabwe yesibambi economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama projects. Our plea lathi as ama councillors ukuthi even lathi masenze ama community meetings ku ground ababe khona ama vendors ababe khona ama informal sectors even in our meetings so that we plan for our communities, we plan for our work.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo eTransparency International Zimbabwe umnumzana Njabulo Moyo uthi bayakunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu kubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa emzimba ukuze bebhadalwe eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele obuningi esikubiza sithi ukudiza bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sukumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo. Umsebenzi wezandla umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimra abalamali bafuna ukuyithola kithi thina lathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu wagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo koBulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabangcindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoachback kuma newsstands sizuze transport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu vending stall is not yet legal.
Uhlelo lwabeBulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezindlini. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi le-Afrika oluqalele kwele-Kenya lubikwa soluqhele lwasabalala emazweni alijumi lane. Abohlangotho olubona ngezokudla kumanyano wamazwe omhlaba lwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamachumi edlula ayisikhombisa amadola wokulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owe-SARS owaqhamuka kwele-China njalo eminyakeni engamachumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele-Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
Umnotho welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi impela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. Amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kuDakwashe Dagwirey, umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Musarara, losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Abasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu ole business yakhona. Umuntu ofanele abotshwe nodlelana lo mungameli welizwe. I-corruption commission yakhona yabudlwangudlwangu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe, akusoze kwenzakala ukuthi abotshwe. So kuzavele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonzo, kuhlekile isikhathi sokuthi kuyabe sokuthi abanye abantu abazwisisayo umbuso womgcele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla lezanu PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma.
Mina Gandhi ngokubona kwami mina mbona amaqinisa akhona entweni zona lezi ke Gandhi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania siyabudayisa ukuthi ngabo 200 US dollars kuthane elilodwa, kodwa uzotona kuthiwa ngabo 600 lento ezinjalo. Khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo and eyikhipha ngobunzima wavele yena imali yangkodwa kasilayo kayikho. So ukhangele isiyeli yashoda, kodwa uzotona khosende ekhiphe inkalakate ezigidi zemali ukuthi kuyothenga leyo fuyeli. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngendizona lezo ukuthi ziyenzakala? So kuyakhaya ukuthi hhayi bakhona abanye abantu abakwanisa ukuthi kona bebelele kuzenteni le power ebezinto ezinjalo kuloko kuthiwa ngamakhathelo ukuthi ngobani. Hhayi mina kangifuna ukuthi hayilokuzeni ama-lawsuit, so ngiye ngagambi ize lo muntu, kodwa can tell you definitely for sure ukuthi hayi mina ibelieve ukuthi kona amakhathelo akhona ayaphila, and yinto kumele iwongorore. And nxa ngabe kuthiwa kula bantu abala information naleyo kumele bebekuwongororekorokana kuthi nazele kuyona kubanjwa njani, ngoba izinto ezisilimazayo zina leziya.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi amakhathela ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kunzima ukuthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemandla. Nxa sithi siyakhangela njalo sebaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabangabe kumbe babanika imali ngoba imali balayo sibileneni. Ngokungakhangela ukuthi nxa ungabe unguye ukhokhela ezokusupply ifuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abaletha ifuel from South Africa, hayi bayale. So kuyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kuboyi bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hhayi esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapho. Labo-ke yibo amadoda abusa ilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu. Ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwamakhathelo lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomchuchisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hodzi, ovumileyo ukuthi mpela amakhathela akhona kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Olodumo oMbube uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chilani mina,
chilani mina,
umchilani mina,
basekho nayina mina. Iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu le-Ladysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubambunze
Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMoffat Phiri owake wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umusic wakhe. Isihlenge sethu siSouthern Africa silahlekele kakhulu. Angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zonezana ezechurchi kakhulu ezesontweni and sake sahamba. Sikuli ngiyabukela le concert yakhe le ayenza eHarare uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane betshaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida ubaba uThabalala ubekise inspire ngokuthi even ukupheka kwami imusic ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi lokhu igroup existayo uthi inspire kakhulu
singabantwana abancanelaba
abahlala Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homelessi kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith ingoma zabo ezegospel akade bezihlabela ngoba ngumuntu okhula esontweni. Bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza eplazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLadysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalingisi. Lisa, Eddie Murphy, Clint Eastwood, labanye. Okwenza iqembu leLadysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo lo Paul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebe kuqembu leLadysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguKipps Dube.
She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York
Atlantic City, who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying,
tumbling, Shabalala, siyazusiyele ke ingane zakho ishabalala rhythm siyathemba bazaqhubeka ngomculo wakho sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamachumi amabili ababhidlizelwe imizi emangweni webhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama uChris Gande sitha sidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.